chekutanga mukoma jonga ndinoda kuti president Mnangagwa vakanga vachiziva about El Nino nekuti El Nino yakatanga kuziviswa last year as far back as mwana July saka taifanira kuprepare nekuti El Nino drought nekuti kuwanda kwemvura kana kushomeka kwemvura saka ipapo ndipo taifanira kugadzirira kuti izvo matura anga akamira sei pati zvakava zvina kukwanisa kunge zvichiitika chepiri vamunangagwa vakabva kutaura last month iyoyi vachinobhadhi zvinenge die of hunger zvichireva kuti hapana achafa nenzara saka zvaakutishandisa navo kuti vaakuti vanhu ngavatenge chibage wega vagotenga chibage wega sei kana kuti zvetukuti avumirira kuchiite mopapa ndo zvimwe zviri kutishungurudza nekutinesa kuti nekuti mamopapa kazhinji vachadzimara vakutastatutory instrument mastatutory instrument rinozora mapurisa akumira murodhi achiita maroad blok achitura chibage kubva kune vanhu vanenge vachifamba vanenge vachitora kubva kumamisha avo saka zvino izvozvo zviri kutishungurudza kuti is it the planning of the government vanenge vasingazvizivi here asi nyaya yeEl Nino yagara ichizivikanwa
tinzwi kuona vamusara vamusara takanzwa kabineti ichizivisa matanho akataurwa mudare remakurukota munoti nezvataurwawo zvakare navadamba
ya zviri kuitika ndezvekuti hurumende iri kuita gadziriro ichitarisa zvichirimo mudura handiti zviri kuitika ndezvekuti hazvirevi kuti matura enyika nevanhu haati china chinhu zvati kutaura nguva dzino aiwa mune zvichimo zvinotarisirwa kuti zvinokwanisa kusvika kunana July zvichirimo tichitarisa futi kuti even though kwakapisa zuva rakapisa asi kune kumwewo kuchakohwewa zvokuti vanhu kana vachinge vapedza kukohwa vachambotidyei zvinhu zvavakarima mwaka uno handiti asi kune nzvimbo dzakatrasterate ikoko hurumende yanga yagara ine programu dzayo dzesocial welfare dzokubatsira vanhu vasina chokubata saka hurumende yakaita urongwa hwekuti kutanga muna July kana taona kuti matura edu adzikira zvakanyanyisa vanhu vochitanga kutenda kwavanotenda kunze kwenyika asi hurumende yakaona kuti vakasabvisa yatingati juti inochajwa kana vachipinza zvinhu munyika zvinoita kuti chikafu chidhure saka vamunangagwa semunhu ane rudo nevanhu vezimbabwe ndosaka dare guru rekabhineti rakaipa chisungo chekuti chiafu kana chichibva kunze chichapinda chakachipa saka nyaya dzezvematura yekuti matura mune zvakadini zvasara zvakadini vanozviziva saka zviri mugwara
tinzwe kuna vadamba vanamba pindai tinzwe
regai ndikutorei bheke kumagwaro kana mange muchiziva kuti kumagwaro faro zvaakaratwa hope dzake achizoudzwa kuti kuchazoita nzara haana kumirira kuti rizosvika gore rechi7 kuti atange kuzadza matura akatanga kuzadza matura ake faro muchine 7 ezi dzemaguta saka zvekuzomirira kuti kusvika muna juni zvaazvibatsiri
vamusara tinoonawo zvakare kunge pasina kudyidzana kana kutaura rimwe pakati pevakuru muhurumende tainzwa kubvira kare kese zvinhu zvimwe zvakanaka 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 asi kabhineti yakazobuda pachena kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka
aiwa chatinofanira kuziva ndechekuti mwaka yese yapfuura zimbabwe kubudikidza neutungamiriro wavamunangagwa yakange yazaga matura tichishandisa chirongwa chepfumvudza tichishandisa chirongwa chelendifomu vanhu vedu vatema vakaona minda saka pabasina chikonzero chatingati kuti paite panicking nekuti matura anga azere tazongopatanisika nechekuti mwaka uno mvura haina kunaya zvakanaka nomwari udai of hunger hapa vasa nenzara vamunangagwa vakataura and vamunangagwa tinoziva vari munhu anozadzikisa zvaanenge avarumbisa
tinzwe kuna vadamba vadamba hanzi nevamwe vari kutisvitsawo mashoko kuno chikafu kana chaakugoverwa pasapo chiri kusvika chaakutariswa kunzi munhu abuda mumba maani zvinhu zvamuri kuona zviri kuitikawo here uye mungataura nezvazvo here
tozinzi zviri kuitika mukoma jonga saka isu tikuti zvinhu izvo zvakaipa nekuti chikafu ichochocho chiri kutengwa netaxpayers money ndikatenga masamba matm ndikubatirwa tax mari iyo ndinondotenga chibage saka yesiiti kana chavonopiwa vanhu kunzeekupa munhu wezano papfuvhudza zviri kuitika saka tikuti zvinhu izvo zviri kuitika ende ngazvisaitike nekuti zimbabwe ndeyedu tese tese tikubhadhira tax
vamusara tipete chirongwa pindurai tinzwe
hakuna munhu anozouya achiti izvo ndazonzi kana usiri wezanupiwa hakuna vanhu vanotodzingwa musangano wezanupiwa vakaita izvozvo even vakaita izvozvo muhurumende hakuna munhu anobvumidzwa and hakuna munhu achakarudza vanhu kuti uinde zvakati saka hapiwe zvakati.